nera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri nyamahuvu 4 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanotaura kuruzhinji rwevanhu vachifananidza vanopikisa nemasangano akazvimirira semagandanga anoita zvakapfurikidza mwero kana kuti terrorist organization.
Namba dzatiri kuona dzevanhu vane COVID-19 muZimbabwe dziri kukwira. Izvi zvinoshungurudza. Zvinhu zvinoita kuti munhu wese ambomira kuita zvatiri kuita tifungo toita sei. Idambudziko chairo nokuti manhamba achikwira nezviratidza kuti munhu umwe ane chirwere pamwacha pamwe tatu vashanu choramba chichingospreada.
VaMunangagwa vanodoma mumwe vatevedzeri vavo vaConstantino Chiwenga segurukota rezveutano. Wandu yevanhu vari kufa neCOVID-19 hoita chamuramba mhuru uchikwira.
Ambulance yepolisi yauya ikamutakura akaenda nachiremba wake because mukomana akakwara. Akakwara chaizvo. We were to comply with court order here High Court, which is a good sign. But still there is an investigation that needs to be done. The investigation dzacho hapana tinonetsa pamapurisa anogona kuziva kuti chii chakaitika.
Ambulance inoitwa dare redzimhosva kuvulawayo zvichitevera kutadza. Pavatawanda mucheiwa kubuda muambulance iyi kuti vapinde mudare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vatsanangura mapato anopikisa semasangano ematororo uye vati upfumi hwenyika huri kutadza kusimuka nepamusana pevari munyika pamwe nekunze vari kudzonzera zvinhu kumashure. Thomas Ripasi anotipanya iyi.
Vachitora mashoko avo kunyika nhasi, vaMunangagwa vafaranidza mapato anopikisa sematororo, vachiti mapato anopikisa aya ari kudzosera budiriro renyika kumashure.
The protection of the right to life is paramount, especially in light of the COVID-19 pandemic and machinations by destructive terrorist opposition groupings.
VaMunangagwa vatiwo pane vamwe vanhu vari munyika pamwe nevekunze vavasina kudoma nemazita vavati vari kutadzisa zvinhu kufamba zvakanaka munyika.
The dark forces both inside and outside our borders have tampered with our growth and prosperity for too long. They have thrived on dividing us.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vashora mashoko avaMunangagwa aya.
ZANU PF kubvira nekubvira inoponda vanhu veMDC Alliance. Kubvira nekubvira inouraya vanhu veMDC Alliance. Kubvira nekubvira inoabducta vanhu veMDC Alliance. Ibato rinozikamwa sebato rinoti chese charabata rinoponda.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party vauraya izembe vatiwo kunze kwekushora vemapato anopikisa vaMunangagwa vaifanira kugadzirisa zvinhu zvakatadzwa navaimbo vamutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe avo vakabviswa pachigaro muna 2017 kuitira kuti vagadzirise zvinhu munyika.
Saka vaMunangagwa vakapinda kuti vazadzise zvido zvavanhu nokuti vanhu veZimbabwe ndo vakasumuka vakati tasumuka tisinei norupawo rwebato rezvematongo gwenyika kana kuti ramakambani kana kuti romutupo kana kuti ramapoka api zvavo asi tabatana zvorudzi rweZimbabwe. Uku kwaiva kuti nyika ichitanga kuva noutongi hwejekerere, utongi hunocheredza kodzero dzavanhu, utongi husina uori, utongi hwaipanduramo kuvanhu vachirarama munyika mavo zvakanaka. Izvi ndo zvinhu zvaitarisira vanhu kwamakore osvika matatu kubva 2017 iyoyo kusvikira 2020 ino.
Mutungamiri wesangano replatform for youth development in Zimbabwe vaClaris Maduku vati vachinodiwa munyika kugadzirisa nyaya dzeuori kwete kuti vamunangagwa vaswere vachipomera mhosva vemapato anopikisa pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira.
Nyaya dziri kunetsa muZimbabwe inyaya dzecorruption. Upfumi hausi kufambira zvakanaka, vanhu vane nzara, vanhu vakatsamwa nekuti zvanga zvakataurwa navamunangagwa vacho kubvira muna 2017 vachiita utungamiriri hapana chavaita. Saka kwangove kuramba vachingotaura vachipa promises yavasingakwanisi kugadzirisa.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati chinodikanwa kugadzirisa nyaya dzeupfumi hwenyika kuburikidza nekuona kuti vakapiwa mapurazi vaashandisa vachiti vekunze havanei nekutadza kuri kuita hurumende kufambisa zvinhu munyika.
Nyaya zvekuti yetoda kuti tigadzirise muno munyika inyaya yezveupfumi hwenyika. Takatarisana nekuti tichivandudza zvekurima kwedu, mukatarira ikonomi yedu kana kuti upfumi hwenyika inoiyi hwakazendama patingati pakurima. Asi mukatarira imi muchaona kuti yavanoti muchirungu agricultural sector, izvozvo haisi kuita zveinokwanisa kuti iite.
Vamunangagwa vakurudzira vanhu munyika kuti vabatane mukurwisa vavengi pamwe nevanhu vanoita mabasa erima vachivhiringa budiriro muZimbabwe. Vamunangagwa vati vanopikisa zvirango zvakatemerwa Zimbabwe, kushanduka kwemamiriro ekunze uye dambudziko recovid-19 ndizvo zvinhu zviri pamberi mukuvhiringa budiriro munyaya dzeupfumi muZimbabwe. Vatiwo hurumende yavo iri mubishi kuvandudza mitemo kuitira kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Asi dzimwe nyanzvi dzinoti vamunangagwa varatidza kuti havana kurongeka pamashoko ava vataura pa State of the Nation address pavakapinda panyanga muna mbudzi 2017 mushure mekubviswa kwakaitwa vamugabe pachigaro nemauto. Vamunangagwa vakavimbisa kuvaka Zimbabwe itsva yakasiyana neyaive pasi peutongi hwavamugabe. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vamunangagwa vakundikana zvikuru kugadzisa upfumi hwenyika uye nyaya yehuori yatekeshera muhurumende yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bazi rezveutano rakazivisa nemuvhuro kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 munyika hwasvika pamakumi masere kana kuti 80 zvichitevera kushaya kwevamwe vanhu gumi. Bazi iri rakatiwo uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose hwakanga hwakwira kusvika pazviuru zvina nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 4075 mushure mekunge vanhu zana nemakumi mashanu nevana kana kuti 154 vawanikwa vaine chirwere ichi. Vanhu vapona kubva kucovid-19 vanonzi vakanga vasvikawo pachiuru nemakumi mashanu nevanomwe kana kuti 1057. Vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere ichi ndevaya vanonzi vagara vari munyika vasina nhoroondo yekumbobuda munyika. Vanhu vanodarika chiuru nemazana maviri kana kuti 1200 vanonzi vabatwa nechirwere ichi muHarare chete, izvo zvaita kuti rive dunhu ringanzi rave mwoyo wechirwere ichi pari zvino. Pasi rose, Johns Hopkins University yekuAmerica inoti vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nemasere nezviuru mazana matatu kana kuti 18,300,000 vabatwa nechirwere ichi, icho chaurayiwo vanhu vanodarika zviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvina nemazana manomwe kana kuti 694,700. Nyanzvi mune zveutano vari chiremba kuCharlotte kuNorth Carolina muno muAmerica, Dr. Simbi Soranga, vanoti kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi pamwe nekushaya nacho zvinhu zvinoshungurudza zvikuru. Dr. Ranga vanokurudzirawo vanenge varasikirwa nehama dzavo kuburikidza nechirwere ichi kuti vatore matanho akasimba anoita kuti vasatapurirwe chirwere kubva kumufi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nhamba dzatiri kuona dzevanhu vane COVID-19 muZimbabwe dziri kukwira. Izvi zvinoshungurudza. Zvinhu zvinoita kuti munhu wese ambomira kuita zvatiri kuita tifungo toita sei. Idambudziko chairo nokuti manhamba achikwira zvinochiratidza kuti munhu umwe ane chirwere pamwe achapamwe vatatu vashanu choramba chichingospreada. Saka chazvinoratidza ndechekuti zvese zvatange tiri kuita hazvisi kushanda in terms of kudzivirira chirwere. Saka it means tinofanira kuita ma efforts, better efforts personally, better efforts at community level, better efforts at national level in terms of combating COVID-19.
Tiri kunzwa kuti vamwe vari kuzowanikwa vaine chirwere ichi vanenge vatoshaya zvichizowanikwa kuburikidza ne postmortem. Zvii zvamungataura pamusoro peizvi?
Chandingataura Jonga ndechekuti hazvifane kunge zvichidai kuti tisvike pakuti vanhu vangozonzi vashaya tochizoita matests vashaya kuti tione kuti vane COVID-19 here. Munhu wese ane COVID-19 arwara anotoita masymptoms. Pane zvinotoratidza kuti something is wrong. Saka chandingakurudzira ndechekuti hurumende inofanira kuti matests aya eCOVID-19 aitwe akawanda kuti tione kuti vanhu vane chirwere ndivanani, vasina ndivanani, kuitira kuti chisaramba chichipararira.
Kouyawo nyaya imwe inoda kujekeswa, Dr. Ranga, ndeyekuti vanenge varasikirwa nehama yavo vanoibata sei yakanga yashaya kuburikidza neCOVID-19?
I am sure hurumende ine maprotocols airi kukurudzira vanhu vaya vanenge vane hama dzashaya neCOVID-19. Munhu ashaya neCOVID-19 mutumbi wake haufani kungobatwa sekubata kwatinoita imwe mitumbi yese, nokuti tinokwanisa kutapurirana chirwere kubva ipapo. Zvandingakurudzira ndezviya inonzi personal protective equipment pane vanofanira kunge vachibata mutumbi. Tikakurudzira zvinhu zvekuti zvakaita sekugeza mutumbi, nokuti mvura iya inobva yabatira utachiwana.
Ko ivo vanhu vari kuramba vachiwanda vari kubatwa neCOVID-19, munoona zvipatara zvakagadzirira here kunge zvichichengeta varwere vesa?
Kuona kwandinoita vakandimire, zvipatara hazvisi kukwanisa kuchengetedza vanhu vane COVID-19. Tiri kunzwa maripota akawanda evanhu vari kumanyira kuzvipatara vosvika kuya hakuna machiremba, hakuna manesi.
Vanga vari Dr. Simbiso Ranga vachitaura neStudio 7 vari kuCharlotte mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica. Zvichakadaro, mashoko atichangotambira anoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma mumwe vatevedzeri vavo vaConstantino Chiwenga segurukota rezveutano. Mashoko aburiswa nemunyori mukuru muhofisi yemutungamiri wenyika pamwe nedare remakurukota vaMishek Swanda anoti vaMnangagwa vaona zvakakosha kutora danho iri kuitira kugadzisa zvinhu mubazi rezveutano iro ranga risina gurukota kubva pakadzingwa basa vaObadiah Moyo. Vatiwo vanoona zvichiita kuti nyika ikwanise kurwisana nedenda reCOVID-19. Vachawanda muchaiwa vaunzwa kudarira Majestate muBulawayo nhasi vari muambulensi sezvo vari kutadza kufamba vega zvichitevera kurohwa zvakaipisisa kwavakaitwa vari muusungwa. Kuzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vamuchaiwa vana vemuzukuru wemutapi wenhau ari kutsvagwa nemapurisa mudhudhuzi Matutu vaunzwa kudare vari muambulensi vachiperekedzwa nadhokotera wavo sezvo vari kurwara zvekuti havazi kugona kufamba. Mapurisa adzinga vatori venhau pamwe nehama dzavamuchaiwa kuti vasaone zvange zvichiitika. Gweta ravamuchaiwa vanqovani Stole vaudza Studio 7 kuti mutongi wedare vaShepherd Mujanja vaona vamuchaiwa vari muambulensi mavange vari kunze kwedare sezvo vatadza kumuka kuti vapinde mudare.
Ambulensi yepolisi yauya ikamutakura akaenda nachiremba wake because mukomana akakwara. Akakwara chaizvo. Vato comply ne court order here High Court, which is a good sign, but still there is an investigation that needs to be done. The investigation dzacho hapana chinonetsa apa, mapurisa anogona kuziva kuti chii chakaitika.
Vasole vashora kudzingwa kwaitwa vatapi venhau pamwe nehama dzavamuchaiwa nemapurisa vachiti izvo zvinoratidza kuti mapurisa ari kunyara nezvakaitika. Vasole vati mushure mekudzorwa kumba zvisina tsananguro inonyatsonzwisisika kwavamuchaiwa nemusi wemugovera vakabva vanomhanara kumapurisa kuti vamuchaiwa vaive vapambwa.
Pakawanikwa takaenda kupolisi kuQueens Park kunoisa ripoti yekidnapping. Ikatorwa pasi hama dzimwe dzikauya dzikatorwa mastatements. Maonero edu ndeyekuti mainvestigations are ongoing. Hatifungi kuti angatora nguva yakareba because zvinotozikanwa kuti zvakafamba sei.
Vamuchaiwa vari muchipatara kubvira musi wesvondo. vane maranga mumuviri wose uye zvinonzi itsvo dzavo dzakakuvara sezvo zvichifungidzirwa kuti vakapiwa chikafu chine michetura. Gwaro ranyorwa nhasi naChiremba rinotsanangura kukuvara kwakaita vamucheiwa raiswa padande mutande reTwitter rinotsinira kuti itsvo dzavo dzakakuvadzwa uye murwere haafanirwe kubudiswa muchipatara. Gwaro iri rinotiwo vave munhu ave kuratidza kuti akavhiringika pfungwa dzake kuburikidza nekukuvadzwa kwakaitwa kana kuti post-traumatic stress disorder. Vasole vati havasati vaudzwa zvekuita nemhuri yavamucheiwa asi vati pane mukana wekuti vakwire kudare reHigh Court kuitira kuti vamucheiwa vabhadharwe uye vakavakuvadza vamiswe pamberi pematare edzimhosva. Vamucheiwa vakasungwa svondo rapera asi vasingazivikanwe kuti varipi, izvo zvakazopa gweta ravo kuti riise chikumbiro chekumanikidza zviri pamutemo mapurisa kuti auye navo kudare kana kuti habeas corpus. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti sei mapurisa adzinga vatori venhau pasvika ambulance yanga yakatakura vamucheiwa. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vari kushushikana zvikuru nekupambwa nekushungurudzwa kuri kuitwa vanhu vakawanda munyika kunyanya vanopikisa hurumende. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDoug Coltart vanyora paTwitter yavo kuti zvinhu zviri kuitwa kuvanhu vakaita savamucheiwa nevamwe ndizvo zviri kupa kuti vakurudzire nyika dzepasi rose kuti dzipindire pane zviri kuitika muZimbabwe. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vamunangagwa vanofanirwa kunge vashora zvakadzama kupambwa nekutochwa kuri kuitwa vanhu munyika pamashoko avataura paurongwa hweState of the Nation Address. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini kudzanai Musengi.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Tumbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization kana WHO rinoti mukaka waamai wepazamu ndiwo mukaka wakanaka zvikuru kupa vana vanenge vachiri kuyamwa zvisinei kuti amai vacho vakabatwa neutachiwana hwecoronavirus. Apo WHO iri kucherechedza svondo rekuyamwiswa kwevana pasi rose kana kuti World Breastfeeding Week, masangano ezveutano pasi rose ari kukurudzira vana amai kuti vayamwise vana vavo kuitira kuti pasi rose rive nevanhu vane utano hwakanaka. Lebanon kwemakore akawanda yanga ichionekwa senyika iri kusimukira munyaya dzeupfumi uye senyika inoshingaira mudunhu reMiddle East, asi kutadza kutonga pamwe neuori zviri kuita kuti munyika iyi muve nekuratidzira kusingaperi pamwe nekuparara kweupfumi. Pari zvino mari yemuLebanon haichina uremu uye vanhu vanosvika zvikamu 41 kubva muzana vanoda rubatsiro kuitira kuti vakwanise kurarama. Zvizvarwa zvenyika iyi zviri kuyaura nenhamo sezvo mihoro yazvo isisina zvainobatsira nazvo kukuwo mabhanga achiisa mirau inotadzisa vanhu kutora mari dzavo mumabhanga. Musika wekutengeserana upfumi weZimbabwe Stock Exchange kana kuti ZSE wakavhurwa nezuro mushure mekunge wambovharwa muna Chikumi, hurumende ichipomera mamwe makambani mhosva yekuita uori zvaipa kuti dhora renyika rishaye simba. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kuvhara musika uyu kwaiva kukokera mhepo vakatakura mamera muswanda. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro weZimbabwe Stock Exchange kana kuti ZSE vaJustice Boni vakazivisa padande mutande ravo reTwitter kuti musika uyu wainge wavhurwa mushure mekupinda panguva yakaoma zvikuru. asi makambani makuru akaita se PPC inogadzira simendi, Old Mutual neSidco achiri kurambidzwa kuita basa sezvo ari kuongororwa nebazi reRBZ reFinancial Intelligence Unit achipomerwa mhosva yekupesvedzera kutengeswa kwemari pamusika mutema, zvinova zviri kunzi nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi ndezvemugodzi Matsuro. Mutsamba yavo kuvatori venhau pakuvhura musika uyu zvakare, gurukota rinoona nezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vakati hurumende haidi kuti vemakambani vangoita madiro ajojina vachivhiringidza upfumi hwenyika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanoti musika uyu hawaifanira kana kutombovharwa.
Kuvhurwa kwestock exchange idanho rakanaka nekuti hakuna nyika inganzi iri kubudirira isina stock market. Nekuti tese tinoziva kuti my investments anouya kubudikidza nestock market. Atingati pachirungu portfolio investments. Ndiwo makambani emuZimbabwe anotsvaga mare yekutanga kambani, yekuwandudza kambani inonzi capital kubva pastock exchange. Saka kuvhara kwavanga vaita, vanga vatovhara zvete izvozvi zvoreva kuti nyika kuenda mberi kwakunetsa. Asi dambudziko riripo nderekuti vanga vambovharirei. Ndiri kubvunza mubvunzo uyu nekuti petakaverenga gwaro rakanyorwa naminister of finance vachiti vapedza ongororo yavo pastock exchange, hazvina kunobuda zvakajeka kuti vanga vane chikonzero chekuti vavhare, nekuti ivo pachezvavo vakabvuma kuti vana Old Mutual vanga vasina direct participation pamusika mutema wemari, asi kuti stock market price yavo ndiyo yanga yachikonzeresa kuti vanhu varishandise kuchinja mari nerate yavaiti Old Mutual Inside Rate. Saka haisi dambudzikoka, inyaya yeupfumi hwenyika unonga wakawaora.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotiwo kuvhara ZSE kunopa kusagadzikana munyaya dzezveupfumi.
Zvinounza kusagadzikana uye zvinoita kuti vemabhizimusi vafunge kuti zvichida pane imwe nguva musika westock exchange unogona kuzenge uchivharwa zvakare. Saka chekutangisa ndechekuti taisafanira kunge takatombovhara Zimbabwe Stock Exchange. Tiri kuitika munyika zvekusagadzikana kwezvinhu zvinoita kuti vemabhizimusi especially vekune dzimwe nyika vasade kunge vachiisa mari muZimbabwe. Vemabhizimusi mainvestors vanoda kuisa mari mubonzvimbo inenge iine macroeconomic stability, munzvimbo ine kugadzikana kwezvinhu kwakanaka, munzvimbo ine yatingati pachirungu zvakare policy consistency, policy credibility.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti zvakakosha kuti makambani anenge achifungidzirwa kuti atyora mutemo aongororwe, asi
kana paine zviri kutariswa, zviri kugadziriswa, zviri kuinvestigitwa, zvinokwanisa kuitika, asi musika uchiendera hawo mberi. Vanenge vachipomerwa kuti muhusva wacho matanho otorwa, asi musika ngaushande. Ende ndo zvinokurudzirwa, kuvharwa kwemusika kunokonzera kuti nyika irasikirwe nemikana yekunge ichinge ichisumukira, nekuti zvinobva zvaita kuti vanhu vasavimbika nekushandira munyika imomo yatinoti investor confidence. Inokanganisika kana musika ukaramba wakavharwa funguva yakarebesa. Ikashoma kuti musika wekutengeserwa stock market unge uchinzi wavharwa.
Muna 2008 hurumende yakambotizve Zimbabwe Stock Exchange imbovharwa kwechinguva mushure mekunge dhora remunyika rashaya simba zvakapinda munhoroondo yenyika dzepasi rose, apo mitengo yaikwira katatu pazuva. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Varwiri vekodzero dzevanhu munyika vari kutambira nemufaro chirongwa che #Zimbabwe Lives Matter icho chiri padande mutande. Chirongwa ichi chine chinangwa chekudzidzisa pasi rose nezvekutyorwa kunonzi kuri kuitwa kodzero dzevanhu muZimbabwe, uye chiri kukokerwa nevanhu vazhinji vane mukurumbira vanobva kunyika dzakasiyana siyana, vanosanganisira muimbi ane mukurumbira wekusouth Africa aka uyezve mutungamiri webato rinopikisa reEconomic Freedom Fighters vaJulius Malema. Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida Saurombe vanoti chirongwa ichi chakakosha zvikuru nekuti chinokurudzira pasi rose kuti rimire pamwe chete nezvizvarwa zveZimbabwe izvo zvokutyorerwa kodzero dzazvo nehurumende. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMike Hove weStudio 7.
Zimbabwe Life Matters hashtag yabuda iyo mushure mekunge paita kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuri kuitika mukati menyika yaZimbabwe. Kodzero idzi dziri kusanganisira kuti vanhu vanyunyuta vari kugunun'una pamusoro pecorruption, vari kugunun'una pamusoro pekutongwa kana kuti governance issues dziri kuitika mukati menyika. Tinoona mukati memusi wechishanu vazhinji vakasungwa paweekend. Ndo zvasakisa kuti tinge tane hashtag yabuda mukati mepasi rinotenderere yevanhu vari kuti vanhu vari mukati meZimbabwe vazhinji vavo vari kutya kuti vataure zviri kuitika. Saka mukutya kwavo vari kunze kunyanya vari kunyika yeSouth Africa vabuda ivo vachiti aiwa ngatikoshesei upenyu mukati meZimbabwe, vanhu ngavasambunyikidzwe.
Tiri kuona mashoko ari kuparurwa nemacelebrity makuru muAfrica anosanganisira muimbi ane mukurumbira wekuSouth Africa aka naCasper Nyoves vachiti vamire pamwe chete nezvara zveZimbabwe uyezve nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu munyika ngaipere. Nemaondero enyu matano ari kutorwa nevanhu vane mukurumbira panyaya iyi anobatsira here?
Zvinobatsira hongu kuti vanhu vane mukurumbira vataure, nokuti vachitaura zvinoitawo kuti hurumende yedu yemuno ionewo kuti zvimwe pakusanzwisisana nevanhu kwavari kuita muno mukati menyika yeZimbabwe. Havasiwo chete vari kungoona kusanzwisisana uku, asi variwo kunze vaakuona zviri kuitika, ende zvinopawo presha kuhurumende dzavo kuti dzitaure nehurumende yedu kuti apa kudai manga madai, apa kudai manga matai, musaite zvamuri kuita zvava kuti afekta, zvava kuti konesa kuitawo trade, zvava kuti konesa kuita business mune zvakanaka.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapaida moyo saurombe vachitaura vari parunare vari muHarare naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, 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 muri yeZimbabwe. Tinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, chamunopakurirwa neni Mike Hove weStudio 7. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yekutekeshera kwechirwere checoronavirus munyika. Tichange tichibata zvekare nyaya yezvekuratidzira kwanga kuchifanirwa kuitwa shanu apfuura. Muri yeZimbabwe, musakanga nokuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Chirongwa cheThe Connection na 8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotaura kuruzhinji vachifananidza vanopikisa nemasangano akazvimirira semagandanga anoita zvakapfurikidza mwero kana kuti terrorist organizations. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodoma mumwe vatevedzeri vavo vaConstantino Chiwenga segurukota rezveutano. Uwandu hwevanhu vari kufa neCOVID-19 hoita chamuramba muru kukwira. Ambulance inoitwa dare redzimosva kuulawayo zvichitevera kutadza kwavatawanda muchehiwa kubuda muambulance iyi kuti vapinde mudare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuoneka ine mufaro, ndine Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 4 kuNcwabakazi 2020 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Seliqinisela yakunkulungwane ezedlula ezine 4075 inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe njalo asebefile sebengamajumi ayisishiyangalombili 80. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ukuba ngumphathi ntambo wezempilakahle.
Bangene ezini baqalisa ukusetsha, they took iflag, the national flag yeZimbabwe, they took the flag and they took imaskeba ezanipivest go. And also the funny thing eyenzakalayo is they were asking me ukuthi amanye amamaski angabezif that I am printing a mask.
Abalwela amalungelo kaZulu eZimbabwe bamukela ngenjabulo uxhaso abaluthole kwabe South Africa kumkhankaso weZimbabwe Lives Matter okusola ukuhlukuluzwa kukaZulu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Seliqansile laya kunkulungwane ezedlula ezine 4075 inani labantu asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe njalo asebefile sebengamachumi ayisishiyangalombili 80. Asebehlolwele umkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 137,808. Emazweni eAfrika asebebanjwe lomkhuhlane sebephose bafike kusigidi 968,000 kuthi asebefile bazinkulungwane ezedlula amachomi amabili 20,612 kutsho inhlanganiso yeAfrican Union. I-John Hopkins University yona ithi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lasishiyangalombili 18.4 million asebefunyene belomkhuhlane lo. Asebefile bona bazinkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 698,000. Kunjalo nje kunyathelo elichiye abantu abanengi betitekile umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhethe umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ukuba ngumphathi ntambo wezempilakahle. UChiwenga ungena esikhundleni esichiwe ngumnumzana Obadiah Moyo yena oxotshwe umsebenzi ngumnangagwa kumaviki asanda kwedlula setheswa icala lenkohlakalo. Embikweni owethulwe ngumabhalane ehofisini kamnangagwa umnumzana Misheki Spanda uthe uChiwenga sehle waqala umsebenzi. Uthe njalo uphiwe umlandu ngumnangagwa wokuguqula umsebenzi wezempilakahle ukuze ilizwe lilwisane ngcono lomkhuhlane we-COVID-19. UChiwenga ungena esikhundleni lesi ngesikhathi abongi bephakathi kokukhalala umsebenzi njalo labodokotela labo besithi bazakwenza okufanayo bekonona ngeholo eliphansi njalo bekhala ngokuswela impahla yokuzivikela kumkhuhlane we-coronavirus. Umongameli umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uchaze amabandla ezombusazwe aphikisayo njengezidlova ama-terrorists esithi umnotho welizwe awuthuthuki nje kungenxa yokudonselana okudalwa yilawa mabandla. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Ekwethuleni kwakhe umbiko oqakathekileyo owe-State of the Nation namhlanje emsakazweni kamabonakude owe-ZTV, umongameli Emmerson Mnangagwa uchaze amabandla aphikisayo njengabathengisi njalo beyibo ababuyisela muva intuthuko yeZimbabwe.
The dark forces, both inside and outside our borders, have tampered with our growth and prosperity for too long. They have thrived on dividing us. Let us, as a people, embrace the call for patriotism, hard work, transparency, accountability, love, unity, and peace.
Umongameli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthi akulalutho alukhulumileyo umongameli useyehluleke ukubusa ngasuke embusweni.
Sithanda ukutsho ukuthi uEmmerson Mnangagwa akulanto ayikhulumileyo ekuseni ku-address yakhe. Esingakutsho ukuthi yena lezan PF yakhe sebehlulekile ukubusa. Ilizwe lifile, akulamali, akulalutho, abantu bayalamba, izibhedlela zisebenzi, abantu bayabotshwa nje ngenxa yohulumende wakhocuka, uhulumende obulala abantu, uhulumende ohlukumeza abantu. So thina njenge-MRP sithi hayi kathiye sokumehlulile. Afisa amacala akhe wonke awenzayo kusukusela kumacala egugu.
Isikhulumi se-MDCT uMnumzana Khaliphani Phugen uthi inkulumo kamongameli bayayamukela kodwa ayila sisombululo somkhuhlane we-COVID-19.
Kodwa nayi phela inkinga ukuthi sengiyazame ukuthi ngibone ukuthi sizokuthola kanjani especially inhlala kahle. Akulahlelwe ngilibonayo ukuthi umongameli uthi sokuzoyenzeka kanje akukho engikubonayo. So ukuthi ngabe umbuthi njoba nayo iCovid ikhona ngizozama ukuthi abadala 18 kusiya phezulu ngeviki $10, abancane 18 kusiya phansi $20 ngeviki, ngabe sithi luhlelo phela lwenhlala kahle le lokuthi kube nokuthula nakho konke, ngoba konke lokhu nje kubangelwa yiyole ukuthi abantu basedubeni nje olungakhulumekiyo. Bengisiza namba labantu laba ukuthi abayathathwa ngasebusuku bayotshaywa bahlukumezwe. Ake kume lokho bakithi, ake kume, sengathi umongameli ngakufakela amehlo lokho abone ukuthi kwenziwa ngabo bani. Abesebavalela bona bona abantu ejele.
Isikhulumi se-MDC Alliance uMnumzana Sweven Chirodza uthi inkulumo kamongameli kayakhi lizwe ngeyokudiliza.
Iyo phela inkulumo evele emuntwini okowabiza amaNdebele, abantu besiNdebele nesithi ngamahulu. Okwakathesi kusesithi abantu abakhuthaza uhulumende ukuthi kungabi lokusela phakathi kwahulumende ayobathi ngama-dark forces. Ukuthi dark forces ngabe sithuthi abantu abala amadlozi amabi, kumbe abantu abalezinhliziyo ezimbi, kumbe abantu abasetshenziswa ngusathane. So zananzelela ukuthi inkulumo le vele kayakhi lizwe, inkulumo eyokubulala, inkulumo eyokudiliza, inkulumo evele etshengisa ukuthi ivela emuntwini owayekhona ekhokhela amabutho omputhaswe.
Umongameli Mnangagwa kunkulumo yakhe ukhuthaze uZulu ukuba abambane amelane lalabo abaphambana lentuthuko yelizwe abenza imisebenzi yenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngodubo esezibhekane lalo olokusilela kwezimota lamabhasi athwala abantu ukuya emsebenzini lokuphindela emakhaya. Iningi selibanjwa ngamandla ukuhamba liphenduke emsebenzini ngenyawo, loba nje uhulumende ekhuphule imbadalo yokugada amabhasi enkampani yakhe yeZupco ngesonto. kubika uAnastasia Ndlovu.
Lokho kwenzakala ngesikhathi uhulumende eqinise iziqondiso eze lockdown ngokwanela abantu ukuhamba-hamba phakathi kwehola lesithupha ntambama kusiya ngehola lesithupha ekuseni, i-curfew ka 6 p.m. kusiya ku 6 a.m. Iningi lithi selibanjwa ngamandla ukwephula iziqondiso ze-curfew lezo ngoba nxa bezahamba ngenyawo ukuthi bafinyelele isikhathi somsebenzi kuzamele bavuke baqale ukuhamba ihola lesithupha lingakachayi ekuseni. Kuthi lantambama beqeda umsebenzi bayabe bechayelwa ngu 6 besendleleni bephindela emakhaya. Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Nomvuyo Nyathi uthi sebekhathele ngokuhamba ngenyawo.
Thina bakithi sikhathele eZimbabwe asisakwazi lokuthi siyenze koBulawayo. Usuke phumula ngenyawo uzokubamba ethawuni. Lalokho kunja sikazekulukuboni silimvuya ngoluthi sibili. Hayi, sicela upresident eke zama ukusicabangela sibili. Asoduka oluncane eZimbabwe.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Lydia Mafa uvumelane loManyathi.
Hayi, thina sesikhathele lapha koBulawayo nge-transport. Akusahambe kiningi ngivuke ekuseni ngiqhuma ngenyawo libuya emsebenzini, abanye behamba ngenyawo. Kubuhlungu njani uzafika emsebenzini mbengo-10 ubuye ngenyawo uphinde utshayise uzohamba ngenyawo. Imizimba yethu le isibuhlungu nje, akula transport, akula lutho. Sicela uhulumende akabone ubungcono abisele imijova le ayikhiphayo ngoba lokho okunjeyaza isikubone. Ayibisele sibili ngoba uzukuqwawo kala lutho, kala transport, akula fuel, akulani.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uBridget Mpofu uthi bayaswela izimota zokubathwala sebehamba ngenyawo.
Sesifuna ukuya town emsebenzini, so siswele izimota zokugada. Imchovi yahlupha namabhasi akakho. Basitshela ukuthi akula fuel, so abantu bagcwele kathi esemgwaqweni, abanye bahamba ngezinyawo. Akula zimota ukuthi beyenze njani. Sesikhathele ngalolu dubo lokuthi kuthiwa kuswelakala ama-fuel. Asisakwathi senze njani emsebenzini, kumele sihambe. Nxa sisuka ethawuni sisuka ngenyawo sisize emalokishini, wesikebe kukhatshana. Besicela lisize bakithi, uhulumende ayingenele kubantu.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kuyethusa ukuswela kwabantu imota zokuhambisa khona kule curfew.
Okwenzakalayo nge-transport kuyethusa ngoba uma kuyikuthi abantu kufuze ngo-6 mebesebephelile sibengasahambi kungalazi mota kanje, kuthi ukuthi lo hulumende uzabalimaza ngoba uhulumende lo uyachaya irrespective of ukuthi yena uyabe behind ukuthi abantu behlule kuba sezindlini ngosikisi. So ngibona ngazathi into ye-transport leyi le curfew kuzafaka abantu ezingozini ngoba kula transport abantu bayachayisa ngo-3 ukuthi umuntu oya ekhadri park ngo-3 engahamba 3 hours ediniwe kunzima.
Umphathi ntambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube uthe kulandela ukusilela kwezimota ezithwala abantu edolobheni usekhulume labomthetho ukuthi bayekethise umthetho wokubopha labo abephula isinqumo sokungahambi ebusuku kusukela ngehola lesithupha kusiyafika ekuseni ngehola lesithupha njalo ngoba kulohlupho lwezimota zokuhamba edolobheni. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abalwela amalungelo kaZulu eZimbabwe sebamukele ngenjabulo umkhankaso we-hashtag Zimbabwean Lives Matter okusola ukwephulwa kwamalungelo kaZulu ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ingcwethi kwezombusazwe zithi umkhankaso lo uveza sobala ukuthi abakwamanye amazwe labo sebelubonile udubo olubhekane loZulu weZimbabwe. Osaziwayo abaphatheke kulumkhankaso bagoqela u-AKA umhlabeleli olodumo owake waba ngumholi webandla le-DA kwele South Africa umnumzana Musi Maimane kanye lomkhokeli webandla le-EFF umnumzana Julius Malema. Umnumzana Nyasha Gwazemba osakhulayo oboshwe ngempela viki etshengisela kobulawayo uthi okwenziwe ngosaziwayo ebulenjini bokuxhumana kuyinto enhle kakhulu. Asizweni exoxa lo Mike Hobe we Studio 7.
Kwabuya amadoda ngo-4 ebusuku bangena leziba igigedi, igedi belikhiwe. Indlu yami babe-rawundela indlu, kwakunamadoda ayi-15 bodwa enye yayisabeka ayikhoneke ukudlala behombolozela indlu yami. Basuka lapha baqoqoda besilele ngazuza ngunkosikazi esithi kula bantu phela lapha abaqoqodayo, kula bantu lapha abangena abahambayo. Yakuthi imota yami edibhakele phandle begcwele behombolozela imota lapha baqoqoda. I went online ngahle ngabhala ku-Facebook ukuthi please tell the world you are not safe. These guys they came at sebebuyele mina ngo-4 ebusuku. Bangena endlini baqalisa ukusetsha, they took iflag, the national flag yeZimbabwe, they took the flag and they took imaski but it's unpfs to go. And also the funny thing eyenzakalayo is they were asking me ukuthi amanye amamaski angaphezif that I am printing a mask. So sahamba, they said to me, check us to Nigel's place. Safika endlini kaNigel, bangena ku-Nigel, bafika baqoqoda ku-Nigel. Bathe beqoqoda ku-Nigel, when they entered, they ran. Nazansi bagijima besengena ebhedroom kaNigel. They searched everywhere, tried to look for ama-placards. They asking me about mask. Basingenisa emoteni eyi-1. Okay, they went with us eMagwege. When we got to Magwege police station, it was a horrible experience, I tell you. Saprofilwa, after being profiled, sahlala e-charge office for 7 good hours on the floor.
So enkantolo bona batheni?
Enkantolo, when we sesingenile enkantolo, basinike sifike sagrantwa i-bail, £1,000, and basinika ama-conditions okuthi we should not interfere with the state witness, and also to report fortnight eMagwege police station.
Siyabona phela ukuthi labasakhulayo sebekhuluma betshengisa umhlaba wonke jikelele ukuthi kahle kahle kuyini okwenzakalayo elizweni, ukuthi abathabanga ngesimo somnotho njalo ukwephulwa kwelungelo loluntu okwenzakalayo elizweni. Sesibona lawo ama-celebrity labo sebe-Twitter nayi hashtag Zimbabwe Live Matter. Wena njengomuntu ongisakhulayo ophume etshengisela elwela ilungelo loluntu, ukubona njani konke lokho okwenzakalayo?
Into enhle abayenzayo is high time abantu babone ukuthi Zimbabwe's lives matters, because what we are going through is painful. Ukuphila elizweni lapho elithuselwa khona, elingakhululekanga, elihlukunyezwa khona, olumothi ungavele ukukhuluma about the corruption we are being a target. So it's high time abantu bonke we unite as Zimbabweans batshele umhlaba wonke what is going on until umhlaba wonke uzocile ungenela ku situation. Kubuhlungu ukuthi ukhule uzofike 28 or 30 years ungazange ukuthola umsebenzi, khona ipenshini nawe uyazi idla uyithenganga ungakwazi umsebenzi, but abantu bebebelitshela ukuthi Zimbabwe is open.
Umnumzana Nyasha Gwazemba ngosakhulayo oboshwe ngempela viki etshengisela kobulawa yo, ubexoxa lo Mike Hobe we Studio 7.
Yebo, mthwakazi omuhle. Siyalincisa kuhlelo lwabatsha olwe D-Connection. Kuliviki sixoxa labasakhulayo ukuzwa imibono yabo ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe, njengoba inani lasebetholakala belegciwane leli liqansa okwethusayo mihla ngemihla. Siyathinta njalo udaba lomumo oselizweni kwezombusazwe osuphambanisa ezomnotho ngenxa yokunkohlakalo. Mthwakazi omuhle, asihlanganeni kuhlelo D-Connection ngo-8 ntambama. Lami uMike Hobe ku Studio 7.
Kesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafichane.
Izulu lesiphepho ele Hurricane Isaias selifikile eNorth Carolina eMelika eOcean Isle Beach. Livela eAtlantic Ocean izolo ntambama. Njalo lilo moya omkhulu. Ababalisi abangamakhulu amathathu edolobheni leGeorgia eMelika bathe bayagula ngemva kokutshelwa ukuthi babuyele emsebenzini ngeviki edluleyo. Lanxa eleMelika selilenani eledlula izigidi ezine namakhulu azinkulungwane eziyisikhombisa zabalegcikwane le-coronavirus. elemelika lithi amalwecacha alodlakela asebenzisa ingxabangxoza esikhona emazweni e-Afrika ngenxa ye-coronavirus ukuhlasela emphakathini kusukela eNigeria kusiya eMozambique.
Uzulu uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyaphazama nxa esithi umnotho welizwe ubulawa ngamabandla aphikisayo azama ukumgenqula embusweni kanye lezijeziso zenotho. Uthi umnotho ubulawa nguhulumende ngemisebenzi yenkohlakalo. Ekhuluma ekuseni namuhla, umongameli Mnangagwa uthe inhlelo zikahulumende wakhe zokuvuselela umnotho ziphazanyiswa ngamabandla aphikisayo wona athi asebenza lezitha zeZimbabwe emizameni yokumsusa embusweni. Kodwa ibandla leMDC Alliance eliyilo eliphikisana kakhulu lombuso kaMnangagwa lithi okubulala umnotho welizwe yimisebenzi yenkohlakalo enziwa ngamalunga kahulumende. Umgcini sihlalo webandla leli enyakatho yemandebeleni umnumzana Prince Dubeko Spanda uthi ukuntshontshwa kwamadayimana emarange ngumzekeliso omuhle wobuhuquluzi obenziwa yilabo abasembusweni.
Imali ephuma kulelo dayimana kayaziwa, so ke ukuthi bezokhuluma ngokuthi ama-sanctions bengasitshelanga ukuthi kanti onguye othatha imali yegolide ilizwe lonke ngubani. Mbona ngani kuyabe kuyekuzenzisa abantu beZimbabwe bakhaliphile kakhulu, bayakwazi ukuthi umumo umi njani ngalesi sikhathi njalo bayakwazi ukuthi obatshontshela ngubani.
USpanda uthi izijeziso ezikhulunywa nguMnangagwa zafakelwa amalunga ezanu-PF hatshi ilizwe.
I-60 million ye-COVID eyathathwayo siyakwazi ukuthi kayithathwa ngama-sanctions, yathathwa ngenyimuli elesibongo esakoMnangagwa. So engabofuna ukusibangela umsindo la.
Amazwi kaSpanda agcizelelwe ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Thine sikwaziyo ukuthi umnotho lo ukuze ungasukumi kumbe ukhanye ukhuphuka uhulumende ulobuqili sesikhangele i-corruption ekhona ke phakathi kwelizwe.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube oyisikhulumeli njalo senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association uthi uMnangagwa kumele azinuke amakhwapha engakakhombeli abanye ngomunwe.
Inotho eZimbabwe ibulawa ngababusayo, ibulawa ngabahlezi ezihlalweni. Akula munye umuntu obulalelizwe, khohlwa ngeopposition abulalizwe elidilizayo, khohlwa ngeMelika, khohlwa ngeNgilandi, khohlwa ngeEU, ngakho diliza ilizwe ngaphandle kwabasezihlalweni eHarare. Yiba bebayo, yiba batshontshela abantu, yiba bangalwile inkohlakalo, yiba balenkohlakalo.
Uhulumende yena uthi umnotho usuhlaliseka njalo lentengo yezinto isisehla. Kodwa uNcube uthi akuqondanga lokhu.
Akulamnotho ohlalisekayo, akulamnotho ozinzayo. Konke lokho okuthiwa yi-auction system e-Reserve Bank osekuthengiselwana ngakho imali kaguquli lutho empilweni zabantu. Abantu lokho behola imali encane, abaningi lokho bengekho emsebenzini, umnotho lokhu udilika.
Umoyo laye uthi akula bubelo sobukhona kwezenotho.
Ama-shops ke amaningi asemile ke ukunika esingathi ngama-invoice kumbe ama-quotation, ngoba phela intengo yeZimbabwe itshintsha ngelanga lokuphuma kwelanga, okutshengisela ke ukuthi okukhulunywa nguhulumende kasiloqiniso.
Ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi ngempela abamabandla aphikisayo bazama ukugenqula uhulumende weZANU-PF.
yimpi le abayidalayo laba bantu bafuna kube lomsindo bafuna ukugenqula uhulumende abakula into abayifunayo and nxa kungabukelwa kuphela khona abantu bathi bakhangele kuphela kungawonakala izinto ngawo ke uhulumende ukhangele abasozi bavunyelwe ukuthi baenze intando yabo laba bantu
Ukuwa kumnotho kuvele sobala njalo namuhla lapho idola leZimbabwe eliqhubekeli lahlekelwa luhlonzi nxa liqathaniswa lelemelika emkambo osemthethweni. Ngeviki edluleyo idola lemelika elilodwa belilingana lamadola kuleli angamatshumi ayisikhombisa lasithupha 1:76. Kodwa namuhla idola lemelika belilingana lamadola eZimbabwe angamatshumi ayisishiyangalombili 1:8. Lokhu kutsho ukuthi idola leZimbabwe lilahlekelwa yimiklomelo emine viki ngeviki. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungamile Nkomo. Abumanyano wamabandla aphikisayo kwele Botswana owe Umbrella for Democratic Change sebeveze ukukhathazeka phezu kwesimo sokwephulwa kwamalungelo eZimbabwe. Kubika uMartin Ngwenya.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esolwa kakhulu ngabenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zaseZimbabwe leza kwamanye amazwe kakhulu ngasemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa. Isikhulumise UTC uMnumzana Moeti Mohasa uthi inhlanganiso yomanyane wamazwe asemhlubulweni ongezansi kwezwekazi le-Africa owe-SADC sokumele ungenele ngesiphangiphangi edabeni lweZimbabwe. Kodwa abanye abeZimbabwe bathi abasela themba lokuthi inhlanganiso ezifana labo-SADC zingaxazulula iingxaki zeZimbabwe. UMnumzana Dabrai Mavoko unobhala jikelele wogatsha lwebandla le-MDC Alliance kule Botswana uthi akukuningi abangawuthola kunhlanganiso ye-SADC.
On the position of SADC, you know, ngeSADC kuyakhathaza kodwa akungimangalisi ngoba into yabo yakudala. Ngijola ngesikhathi sikamgabe babengakutshayi indiva.
Just passing on a blind eye.
Uthi okwenziwa ngamabandla aphikisa afana le-UDC kanye le-Economic Freedom Fighters, EFF, bayenza okubukekayo ngokuzama ukufaka umfutha kubohulumende be-SADC, ikakhulu umongameli Cyril Ramaphosa, umgcinihlalo womanyano owe-African Union, okwamanje ukuthi bethathe amanyathela. UMnumzana Colin Mlalazi ohlala eHebron uthi laye kaboni inkokheli ye-SADC ingathatha inyathela elicacayo ngesimo seZimbabwe.
I think this is the time ukuthi iSADC isitshengisela ukuthi nana it's not toothless. Beke bezame something. Especially now, ngoba kade sibili iZimbabwe now is directionless. Now there is no leader. So kufuze ukuthi nana iSADC isukume. Even the international community, they should stand up. EUN should stand up.
Kusenjalo ugatsha lwe-MDC Alliance eBotswana luthi luzaqhubeka ngohlelo lokutshengisela phezu kwesimo eZimbabwe. AbeZimbabwe leBotswana bayehlulekile ukutshengisela kanye lezinye izizalwane ezikwamanye amazwe ngenxa yohlelo lokuzama kwenqabela umemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kule lockdown olusanda kufakwa eHebron. UMnumzana Mavoko uthi bazaqhubekela phambili ngokuxoxa ukutshengisela.
It's unfortunate that when we wanted to take our demo to the Zimbabwean embassy in Hebron,
Ukulusizi ukuthi sangena ku-lockdown ngesikhathi sifuna ukutshengisela. Ngicabanga ukuthi ingadlula i-lockdown sizayithula izikhalazo zethu ku-embassy.
As soon as we finish these 14 days, we will take our grievances to the embassy.
Inhlanganiso ye-SADC yona izabamba umhlangano wayo wohlangothi lwe-SADC okantrika kusasa, kodwa udaba lweZimbabwe alukho uhlelo lwendaba ezakhulunywa. Ngenxa yesimo se-COVID-19 umhlangano lo uzabanjwa ngemtshina yebulenjini kungela kuhlangana kwenkokheli mathupha ku-virtual conference. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhetha umsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga ukuba ngumphathintambo wezempilakahle. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.